Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, gunyana 28, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yekurudzirwa kutora matano pakupinzwa munyika kwemafuta edzimotokari senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemafuta aya.
Hurumende ndiyo inofanira kupindira yogadzirisa kuunzwa kwemafuta munyika uye kuti angatengwa sei. Hurumende yakambotaura kuti ine urongwa yekuti inge iri kutiyo yaakutenga mafuta kunze kwenyika yozopa vamwe vanotengesera muno. Saka machirongwa chinhu chikasisa kushanda zvinoreva kuti dambudziko iroro rinenge rativerekei.
Madzimai ari kushanya kuSouth Africa anoti haasi kufara nekutorerwa mapiritsi ekuronga mhuri kwaanoti ari kuitwa nevashandi vanoona nezvekupinda nekubuda kwevashanyi muSouth Africa. Chikwata chine mukurumbira cheDynamos chinodzinga murayiridzi wacho Lloyd Mutasa kwasara mitambo mishoma kwazvo kuti mwaka wenhabvu upere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kukurudzirwa kutora matano nekukasika panyaya yekupinzwa munyika kwemafuta edzimotokari senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemafuta aya munyika. Pari zvino makambani anotenga mafuta kunze kwenyika anoti ari kunetseka kuwana mari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, izvo anoti zvave kuita kuti vedzimotokari vange vachinetseka. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti sezvo vanopinza mafuta munyika vari kuti vari kunetseka kuwana mari yekunze inodiwa pakutengwa kwemafuta aya kubva kunze, zvakakosha kuti hurumende ichipindira ive iyo inopinza mafuta munyika ichizotengeserawo vanotenga mafuta. Nekuda kwedambudziko remafuta vemichovha vanonzi vave kukwidza mitengo pavanotakura veruzhinji. Ngatinzwei huri kure yataita nava kuchera pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti nyika iri kutambudzika nenyaya iyoyo pane zvinhu zviviri zvitatu. Chokutanga, mafuta akakwira pasi rose. Chechipiri, nekuda kwekushayika kweforeign currency uye nekudhura kwayo zvakonzera kuti makambani anga asingakwanisi kuwana mari yakakwana yokutenga mafuta ekuisa mota. Chechitatu, ndevanhuwo vaakuitawo panic nebulk buying zvakonzera kuti vamwe vanhu vange vachiita yatingati hoarding pachirungu, yakonzera kuti mafuta angasi.
Asika mazuva apera mafuta aingowanika aine mutengo uri pamusoro nechekare, chii chazonyanyoshanduka?
Mafuta aya haasi mafuta anogaiwa kana kuti anobikwa kana kuti anovedzerwa muno, anotengwa kunze kwenyika panenge pachidii foreign currency. Saka kushaikwa kwawo kunoreva kuti atengwa auya munyika anenge ari mashoma. Kazhinji kazhinji zvinenge zvakukonzera kuti anga achishaika. Asi pane amwewo makambani sekutaura kwandaita anenge akuda kuchimbika kuti vange vachizokwanisa kutenga kana kutengesa nemari yakawanda, zvinozokonzera kuti mafuta aya anga achishaika.
Ko dambudziko riri kutaurwawo naivo vanotengesa mafuta rekushayikwa kwemari yekunze ringagadziriswa sei tichiona kuti Reserve Bank of Zimbabwe ndo inofanira kunge ichivapa mari yekunze?
Panodiwa kuti pange pane urongwa watingati huri comprehensive kubva kurukota rezvemari uye nebazi ravo rezvemari kana Ministry of Finance. Kushayikwa kweforeign currency idambudziko ratasangana naro, asi idambudziko riri kuenderana nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinofanira kurongedzwa neMinistry of Finance kuti zvinge zvichigadzirika.
Ko dzimwe nyika dzakatenderedza Zimbabwe dziri kusangana here nedambudziko rakadai vakuchera?
Dzimwe nyika nekuda kwekuti dzinenge dzine mari yekunze kana kuti dzinenge dzina maUS dollars adzinenge dzikwanisa kushandisa. Matambudziko aya anenge asina kuvanyanyira. Kozoitawo kuti zvinhu zvakaita semafuta emotokari nyika dzakaitawo dzine maports dzakaita seMozambique, dzakaita seSouth Africa, vanenge vasinganetseki nekuti ndokunosvikira mafuta aya. Dambudziko rinozoya kwatiri isu nedzimwewo nyika dzakada kuita sana Zambia, dzekuti dzinenge dzisina nyanzva kana gungwa kana kuti maports ndo dzingangozvikotasa mudambudziko iri. Asi mafuta kana anisvikira kumaports kungava kuMozambique, South Africa naBia, tinoona kuti dambudziko rinenge rakavatirerukira izvi.
Ko ivo vedzimotokari vemuZimbabwe havagonawo here kungonotengawo kunze kwenyika ikoko kuti vange vachirerutsawo dambudziko izvi?
Mafuta chinji neenda kushandisiwa zuva nezuva. Saka kana uri mushandisi wemota, kuti uzoenda kunze kwenyika ikoko kunotenga mafuta, haukwanisi kutenga akakwana. Chero ukazadza tengi rako, uchadzoka mangwana uchada futi kufamba uchishandisa futi mafuta iwawo. Saka hurumende ndiyo inofanira kupindira yogadzirisa kuunzwa kwemafuta munyika uye kuti angatengwa sei. Hurumende yakambotaura kuti ine urongwa yekuti inge iri ndiyo yaakutenga mafuta kunze kwenyika yozopa vamwe vanotengesera muno. Saka kana chirongwa ichocho chikatsa kushanda, zvinoreva kuti dambudziko iroro rinenge ratirepei, nekuti mari yekutenga mafuta foreign currency inenge yaakubva kuhurumende, pamwe chete yonotenga mafuta vari muno muozokwanisa kutenga kubva makambani ehurumende.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare neStudio 7. Vaimbo vemutungamiri weBotswana vaseretse Ian Khama vanoti Zimbabwe ino zvose zvingaita kuti ibudirire munyadzo zveupfumi, asi zvinoda kuti vatungamiri vazvipire nemwoyo wose mukugadzirisa zvimhingamupinyi zviripo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano weConfederation of Zimbabwe Industries, CZI, muBulawayo, vakama vati Zimbabwe ine zviwanikwa zvakasiyana-siyana, pamwe nevanhu vakazvipira kushanda nesimba zvekuti inokwanisa kuve nyika yakabudirira nekukasika. Vakama vati kunyange hazvo nyika yavo ine zviwanikwa zvishoma, kunyanya mangoda, yakakwanisa kukudza upfumi hwayo nekuita zvinhu zvakawanda zvakadai sekuve nemitemo yakajeka inoita kuti upfumi hukure pamwe nekurwisa huri. Vakama vati huri hunodzorera budiriro kumashure, uye zvakakosha kuti vatungamiri vazvipire nemwoyo yavo yose kuti varwise huri uhu.
The first thing was to admit to come up with a statement that we have zero tolerance for corruption.
Tatangatanga kuita ndechekuburitsa mashoko airatidza kuti sehurumende nenyika yeBotswana hatitambire zvachose huori. Aya mashoko chete asi anofanirwa kuzotevererwa nezviito. Saka takatanga bazi rakazvimirira rega rinokwanisa kuongorora nyaya dzehuori. Hapana munhu anonzi akwanise kuongororwa panyaya dzehuori idzi zvisinei kuti uri ani. Ichi chinhu chakakosha zvikuru kuti vanhu vese vazive kuti hapana munhu asingakwanise kubatwa kana apara mhosva yehuori.
Vakama vati muutongi hwejekerere zvakakosha kuti vatungamiri vazvipire kuve neurongwa hunoita kuti ruzhinji rwuve neupenyu hwakanaka, kwete kuita zvinhu zvinofadza vashoma vachitsvaga mavhoti. Vakama vasetsa vanhu pavati nekuda kwekuti vaigara vachitsoropodza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vamwe vanhu vanogona kufunga kuti pane ruvengo pakati pevanhu veBotswana neZimbabwe, asi vati vanofara kuti pane ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vamwe vange varipo pamusangano uyu vati vafara nemashoko avakama vachiti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda. Mukuru wekambani yeBadebridge Bulawayo Railway Amaitembi Moyo vaudza Studio 7 kuti nyaya yehuori kunyanya ndechimwe chezvinhu zviri kuita kuti upfumi husasimukire, uye zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya iyi.
Nyaya yehuori inodzorerwa mashure, chinhu chisingaite kuti indastry yedu ibudirire. Chinhu chikuru chandanzwa chandabata ndechekuti zvinobva kwatiri isu mumwoyo medu kuti tichinje maitiro edu, tichinje pfungwa dzedu, mindset dzedu, mashandiro adzinoita, tigokwanisa kubata tiine mwoyo watakanga tinawo kare, uya mwoyo wekuita basa usingata se kuti chii chaipinda mumwe mangu kana kuti ndii yama yangu here kana kuti ndiani mumwe achabenefita panze kwangu.
Vaimbo vemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce, ZNCC, vaObert Zwanda, vatsinirawo kukosha kwakaita kurwisa uhuri.
Zvataura navakama kuti corruption inofanira kurwisiwa nenzira dzose, ndezvechokwadi chaizvo. Isusu samaZimbabweans tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzese dzokurwisa corruption kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Pasina kurwisa corruption hapana chinogona kubudirira, nokuti ko zvizhinji zvinogona kuzobudirira nekumhaka yekuti vanhu vari corrupt. So corruption chinhu chinofanira kurwiswa nemunhu wese, and vari corrupt vacho vachiendeswa kumajera.
Mukuru weCZI vaStellan Jabangwe vati sangano ravo rafadzwa pamwe nekunzwa kuremekedzwa nekukwanisa kuuya pamusangano wavo kwaita vakama. Vati zvimwe zvezvataurwa navakama ndizvo zvinogara zvakataurwa nesangano ravo, uye vanotarisira kuti vachasvitsa mazano avawana kuhurumende.
Tadzidza zvakawanda nekuti kuru chatachida kudzusisa vanewe vabva vanyatsokwanisa kuzvidedemura chachiri chekuti hosikwana inyika ine madiamonds. Isu tine madiamonds nezvakawanda, saka ivo vakakwanisa sei kuti madiamonds iwayo vakwanise kuti avasimudzire nyika yavo ive nyika inotarisirwa kuti nyika yepamusoro ine ikonomi iri stable? Uyezve ukama hwavo neatingati private sector waihuita sei pavanga ari mukuru wenyika kuti ndi paibude atingati mapolicies anobatsira kuti private sector iwe yakamira yakasimba, nayo hurumende ichienderana naone zvinenge zviri papa.
Gurukota rezvemaindustry vanqovi Zita Mangaliso Ndlovu nemumwe wemakurukota ehurumende ange aripo pamusangano uyu. Mukuru weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangujika ndemumwe wevanotarisirwa kutaura pagungano iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sachigaro webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica vazvidzai ruzvidzo vanoti nengo dzavo nezvimwe zvisara zveZimbabwe vachange vari kumuzinda weUnited Nations muNew York nemusi wemugovera mangwanani, vachiratidzira kuti sangano iri pamwe nenyika dzose vazive mamiriro akaita zvino muZimbabwe. Varuzvidzo vanoti vari kutarisira zvisvaro zveZimbabwe zvakawanda zvemapato akasiyana-siyana pamwe chete nenhengo dzemasangano anomirira vashandi vemuAmerica. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Mangwana tiri kuronga kuti tiungane sezvizvarwa zveZimbabwe senhengo dzeMDC kuUnited Nations Headquarters kuNew York. Tichange tichiratidzira ikoko kubvira nguva dza10 okoko mangwanani kusvika na4 okoko zuva rodoka. Saka tiri kuexpecta kuti tichange takawanda zvikuru nhengo dzeMDC, shamwari dzenhengo dzeMDC nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe.
Chinangwa chekuratidzira ndechipi?
Ndechekuti tiratidze kuThe World zviri kuitika muZimbabwe zvinova zvakashata chaizvo.
Kunze kwesarudzo dzamunoti hadzina kufambiswa zvakanaka, chimwe chamunogunun'una nacho ndechipi?
Utongi huri kuitwa kuZimbabwe hatinogunun'una nawo chaizvo, hauna jekerere pautongi hwekuZimbabwe.
Vanhu vamunotarisira kuvapo ndavanani?
Vazhinji vanenge varipo mamembers eMDC nevamwe vatakakoko mafriends, vamwe maZimbabweans vanenge vasiri mamembers eMDC vari kuuya kuzoratidzirawo pamwe chete nesu.
Chamuri kuda kuti chizivikanwe zvikuru ndechipi?
Chatiri kuda kuti chizivikanwe zvikuru ndechekuti izvo maelection achangobva mukuitwa muZimbabwe haana kuitwa nemazvo. I know kuti the world is not familiar kunezvirikuitika kuZimbabwe, saka ndozvatei tichiratidzira izvo kuti no, zviri kunzi zvakaitika kuZimbabwe handizvo zvamuri kunzwa kuno. Saka we are trying to expose zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe.
Zvamunoda kuti zviitwe zvakaita sezvipi?
Isu chatinoda kuti the world izive zviri kuitika, saka ndozvatange tichiratidzira izvozvo. Today the world yaziva zviri kuitika kuZimbabwe.
Vari kuronga kuratidzira uku ndivanani?
Vari kuronga kuratidzira uku nhengo dzeMDC isusu kuno kuAmerica.
Pane mamwe masangano here amunenge muinawo anokubatirai?
Pane mamwe maunion emuno muAmerica vanenge varipo kati wachakwanisa kuuya kuzotibatsirawo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadodzokera kumushara sei musina kuenda kunoratidzira vachiripo?
Isi hatisi kuratidzira kuna Emmerson Mnangagwa. VaEmmerson Mnangagwa vanoziva zvavari kuita kumusha.
Zvamunoda kuti zviitwe neUnited Nations ndezvipi?
Isi kuti United Nations izive, isi we want the whole world to know what is happening in Zimbabwe or what has happened in Zimbabwe that the elections were rigged.
Zvamunotarisira kuti chichaitika chii?
Hatarisi ngotarisira kuti ruzhinji rweZimbabwe rwui uye zvetiutokoko kuti kunavo vanokwanisa kuuya maZimbabwenzi hoshamwari dzeZimbabwe ngadzive dziratidze pamwe chemeso.
Ko muzinda kana kuti embassy yeZimbabwe makaitaurirawo here zvamuri kuronga?
Embassy yeZimbabwe takaenda kunoita mademonstration akapera wezvechimi siku mangwana tarazivisa mapurisa kuti tinenge tiri ku United Nations.
Vanga varisa chigaro webato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica vazvidzai ruzvidzo vari parunare kuIllinois muno muAmerica natanonoka wandiwe Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Madzimai ari kushanya kuSouth Africa anoti haasi kufara nekutorerwa mapiritsi ekuronga mhuri kwaanoti kuri kuitwa nevashandi vanoona nezvekupinda nekubuda kwevashanyi muSouth Africa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti ari kubvumirwa kupinda nepaketi imwe chete iyo inenge iine mapiritsi anokwana mwedzi mumwe chete. Madzimai aya anoti izvi zvinoita kuti azopedzisera oshandisa mapiritsi ekuronga mhuri kuSouth Africa ayo vakawanda vanoti anovarwarisa zvinosanganisira kubuda ropa kwenguva yakareba. Amai Gertrude Tarumbwa vanodzidzisa kuPretoria vanoti kurambidzwa mapiritsi akawanda anovafanira kunozovamanikidza kunwa mapiritsi ekuSouth Africa ayo anovarwarisa uye kubuda ropa rakawanda.
Kana achigara 6 months hamufanira kuenda kumachebhete 6 months. Kana achigara 1 year zvino hamufanira kuenda kumachebhete 1 year. It's only feather. Because akasiyana machebhete emuplaning yekuZimbabwe neSouth Africa they are quite different. Kana wangu wajaira kunwa eungu ukazononwa eSouth Africa it's just like that. Unokwanisa kubhuda continuously.
Amai Tarumbwa vanoti munhu anofanirwa kubvumirwa mapiritsi anoenderana nenguva yaanenge abvumirwa kugara muSouth Africa.
Kana achigara 6 months hamufanira kuenda kumachebhete 6 months. Kana achigara 1 year zvino hamufanira kuenda kumachebhete 1 year. It's only feather. Like let's say munhu ane permit handiti I think they should give that person for a year room bvumirwa kupinda neteni mapaketi ake mapaketi. Permit plan.
Izvi zvinotsigirwa namai Patricia Zuzi vanoenda kunotengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemumba yakagadzirwa nemiti kuSouth Africa. Amai Zuzi vanogara mwedzi miviri kana mitatu vachitengesa vanoti kutorerwa mapiritsi kutyorerwa kodzero dzavo uye vanozomanikidzwa kunwa mapiritsi ekuronga mhuri kuSouth Africa avanoti anovarwarisa. Nekuda kwekurambidzwa kwemapirisi akawanda pabhodha, mamwe madzimai ave kuita bhizinesi rekuenda nemapirisi achinotengesera zvizvarwa zvemunyika zviri kuSouth Africa. Pakiti rimwe chete iro rinopuhwa pachena munyika rinotengeswa nemari iri pakati pemarandi zana nemakumi mashanu nemazana maviri zvichienderana nekuti munhu ari kuatengesera kunzvimbo ipi muSouth Africa. Amai Rosrini Chitani mumwe wemadzimai anotengesa mapiritsi ekuronga mhuri kuSouth Africa.
Kakakapeki kane 30 days 150 rand. Ano unopuwa free 6 packets
$6.
E 6 months unopuwa free 6 packets. Saka unoma tuta uya na ukupi.
Vatyairi vemabhazi anoenda kuSouth Africa vanoyambirawo vanhu vavanenge vakatakura zvinhu zvisingabvumirwe kupinda munyika iyi kuitira kuti vasazobatwa zvichinzi vari kutakura vanhu vanopinda nezvinhu zvisingabvumirwe. Mutyairi webhazi refirst class vaFrank Muguti vachiyambira vashanyi vechidzimai kuti vasatakure mapiritsi ekuronga mhuri akawanda.
Pane zvinodiwa nezvisingadiwe kusauri vakuudza here? Vambaira mukuswa nzimbe zvungu hazvidiwe raiga musazozvisiya pasi pemasiri. Ndasiya pasi pemasiri ndichabvisa ndoita panze asi kuzodzorera handidzoreri. Madzimai hamutenderwa kutenderwa one pane mhodzi 30 tichazoenda nawo pasikani kune kabhokisa nesix by mhodzi 30.
Zvinhu zvakaita semufushwa, manhanga, nzimbe, muriwo hazvibvumirwe kupinda nazvo pabhodha. Munhu anowanikwa nazvo anotorerwa uye haazobvumirwa kupinda munyika iyi musi waanenge abatwa. Munyori webazi rezveutano Brigadier Gerald Gwinji vanoti vachaongorora nyaya iyi vachiti hazvisi pamutemo kuti vanhu varambidzwe kana kuita zvinovatadzisa kuti munhu atore mushonga wake sezvinenge zvataurwa nachiremba. Hatina kunzwa divi reSouth Africa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 paBay Bridge Border, ndini Aka Chiguriwa.
Zvino tomboenda kuna Mablas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mabasa anoitwa nevadare mushure mekunge vapinda muparamende. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Regai tiende kuna Muzvare Shakira.
Tiri
wadi makadiko iko kwa muri sister Shakira.
Chiripo takatarova zviriko nzvimbo dzatiri kugara vao mabhini haatakuri.
Muri kupi sister Shakira?
Ndakuvhetira. Mabhini haachakurwi, anoita muri asina kana kumbotakurwa, saka anotozvishaya zvinhu zvacho kuti vacho vacho vanevagoterawo kuti vatimiririrewo.
Kukanzura wenyu wemudunhu iroro munomuziva here uyezve munomboiedza here kuti mutaure naye nekuti makanzura apa ndiwo mamwe anenge akupinda manje panyaya yemabhini nezvimwewo.
Tisina kana mvura yakafa patakuda kupinda mutaun apa yaingobuda, but I think vanhu vese vaiona tikaripota pakati paka pasina kana anotombouya kana kuzogadzira kana kuzoita sei.
Saka tomboti vakateerera ivo kanzura wenyu kana mudare wenyu munoda kuti vanzwe kuti
chekutanga ezvemazuva anosange kune korera mabhini ngaatakurwe zvawo chafoti. mabini plus wanongo pisa pisa chini vanu wanongo pisa pisa kiasi kiasi kijava mwenye mwenye aleji wamwani chini saka vanu wanongo pisa sengi kwenye kuku vanu wanongo chungo pisa pisa mara na kuzi wanongo asina kuya uso chakura
mwenye wa amo zi dure ndirezi pochi fru mkata freza
taura itins
inyaya ino ni kandezi tiko vana agata chiti zai zai pani zai kutu panevanu zese wanongo wazi zai kutu wa foto zese wa wapani kukura mba wazi doka kuwani zesa teza kutu ura nimta ura tistra kutu ura kutu waran wazi doka kuwani zesa panevanu foterwa apeja kufoterwa ani ngari kutamini kuro area kutu marmoki area zeng apeja kufoterwa ani batu kira kutawu nani ngari mbu kutawu ani batu kira kutawu nani ngari mbu kutawu
ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri mu Washington.
Yes, notenda munao dzemitambo. Chikwata chenabu che Dynamos nezuro chakadzinga basa murairidzi wacho Lloyd Mutasa mushure mekunge gore rese rapera chichitatarika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatungamiri veDynamos vaita musangano ndokubvumirana kuti Mutasa anofanira kusiyiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo yekurwisana nekuramba chiri muPremier Soccer League. Mutungamiri weDynamos vaSolomon Sanyamandwe vati Mutasa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake George Chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. VaSanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove captain wavo uyezve akasarudzwa kuve Soccer Star muZimbabwe muna 2007 murape kuti ave mutevedzeri waChigova. Vateveri veDimbare vakawanda vari kufara nekudzingwa kwaMutasa, mumwe wavo vaShakeman Mahwengwa vachiti izvi zvaifarira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo, but vakatogona nekuti zvakaza kutotichamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri weDimbare vaShepherd Mutambanengwe vanoti Mutasa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Kudzinga kwa Lloyd Mutasa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyaya dzecoaching ari head coach, because mbasa Platinum akatadza kuisumudza, Kiglun akatadza, Wawa dzese atadza, Dynamo zvakare atadza, futi saka arikukundikana semukuta head coach. Dai aita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu, maybe zvikatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaTheophilus Zisengwe vanoti Mutasa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara pozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Zizini yake apera akasarwa ne 6 magame chete, vodzingira munhu 6 magame yaya vade kungomusiyawo angopedziwo magame ake vozozoonawo panext season yebhora. Bhozi angambopushawo 1 zvakaramba asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedziwo magame akasara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Mutasa kuti atambira sei kusiyiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints maviri chete pamusoro peNitroid iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofarira kubuda muPremier Soccer League. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete, Nitrat ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane muMandava Stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 neTriangle neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yokurudzirwa kutora matanho pakupinzwa munyika kwemafuta edzimotokari senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemafuta munyika. Madzimai ari kushanya kuSouth Africa anoti haasi kufara nekutorerwa mapiritsi ekuronga mhuri kwaanoti ari kuitwa nevashandi vanoona nezvekupinda nekubuda kwevashanyi muSouth Africa. Chikwata chine mukurumbira chedynamo sino dzinga murairidzi wacho Lloyd Mutasa kwasara mitambo mishoma kwazvo kuti mwaka wenhabvu upere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare manhera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na 7 PM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standekile Musanga.